Mashoko ataurwa na va Biden pa State of the Union address vari kutaura ivo nyaya yokuti America came out stronger paita COVID pandemic. Mashoko anenge chokwadi pamusana pekuti zveshuwawo America iye zvine izvi yabuda muCOVID-19 pandemic vanhu vari kumabasa unemployment ira around 3.4%.
Zvinoreva kuti COVID yapera here chiremba?
Hazvireve kuti COVID yadarika kudarika zvokuti haichasiripo. Iripo COVID asi chava chirwere chatava kukwanisa kurapa sekungorapa kwanoita zvimwe zvirwere zvakasiyana-siyana sezvakaita sana flu kana vana tuberculosis zvatinogara tichirapa makore ese. Izvi tava kuzviona kana even maface mask aya aipfekwa pese pese akungopfekwa munzvimbo shoma shoma dzakaita sezvipatara.
Asi tiri kunzwa kuti kune dzimwe nzvimbo ka kwachinombopararira chirwere ichi.
Kuri kuitawo maplaces ari kuita a few outbreaks here and there and I am inzvimbo dzimwe dzisina kubayiwa vanhu nhomba vakawanda. Asizve harichasiri dambudziko rakanyanya kukura seratanga tiri kuona pamakore amaviri apfuura. Saka ndinoona sekuti vaBiden vari kutaura ivo kuti America came out stronger and that is in line with what we are seeing on the ground. Dzimwe nyika tinoziva sekunana China vari kuita maoutbreak akati kurei pavabvisa zero COVID policy yavo yavanga vainayo.
Pane chingadzidzwa neZimbabwe here apa nedzimwe nyika dzepasi rino pane urongwa hwekubaya nhomba huri kuitwa muAmerica?
Tinovimba kuti pasi rese richateverawo zvatiri kuona zviri kuitika muno muAmerica. Tinoziva kuti muno muAmerica kwakatsakatika vanhu vadarika 2 million nenyaya yeCOVID-19. So it's not like there was no loss of life, but America has regrouped and America is moving forward.
Asika Dr. Ranga, vema Republicans vanotiwo ka nhomba idzi dzakawanikwa muhofisi muchina vaTrump vaBiden vakazoitawo mucheka dzafa.
Blessing, chandingataura ndechekuti ichokwadi kuti nhomba dzakawanikwa nguva yavaTrump dzimwewo dzikazopedziswa munguva yavaBiden. Asi chatinoziva ndechekuti munguva yavaTrump panga pane chaos yakati wandei. Tinofanira kupawo credit kuna vaTrump pakupusha kuti kunge kune mavaccine neperiod nenguva shoma shoma. Asizve, it seems like hatina kukwanisa kuva effective in terms of making sure kuti mavaccine iwayo vanhu vabayiwa